vanorarama nekutengeserawo migwagwa munyika vanoti zviri kuitwa nehurumende pamwe nemakanzuru zvekuvadzinga mumigwagwa pamberi pemusangano wesadhiki uri kuitwa mwedzi uno zviri kukanganisa zvakanyanya raramo yavo pachitariswa kuti ruzhinji rwezimbabwe pari zvino ruri kurarama nekuzviitira mabasa emaoko. Vanotungamira rimwe sangano revanotengeserawo migwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasamerwadzai avanoshanda vari muguta reHarare vanoti sesangano havasi kubvumirana neurongwa huri kuitwa hwekuchenesa maguta nemadhorobha uhu.
Hatingakurudziri kuchenesa maguta tichitadza kuchenesa matafura anopa chikafu panounza pundutso kuvana veZimbabwe. Saka tino hatibvumirani nazvo isu seboka reVSET kuti vari kutengesa migwagwa vanobviswa nenzira dzakadaro.
Hurumende inonzi haisi kungobvisa vari kutengesera mumaguta nemadhorobha chete asi kuti kana vari kutengesera mumaruva vari mumarutivi emigwagwa mikuru yemunyika. Muzvare Debra Mukasa vanoshanda nesangano revanorarama nekutengesa vari muguta reBulawayo reBulawayo Vendors and Traders Association vanoti muguta mavo havana dambudziko riri kusangana nevamwe vanorarama nekutengesa iri sezvo vakaumba mubatanidzwa unosanganisa vanorarama nekutengesa pamwe nekanzuru yavo, izvo zviri kuita kuti vanhu vawaniswe nzvimbo dzekutengesera vachibuda mumigwagwa.
SezvezBulawayo tine informal sector working group yatinonzwisisana tichitaudza tichitaura nacouncil tichiidentifya maplaces tichiisa mavendors kuti atengese abhadhare mitero yavo zvakanaka achitengesa panzvimbo inobvumirwa.
Imwe nhengo yerimwe sangano rinomirira vanorarama nekutengesa reVendors for Economic Development kana kuti Vendors for ED vachishanda vari muHarare avo vati vanoda kungonzi vachari vanoti naivowo nhengo dzavo hadzisi kusangana nematambudziko ekudzingwa mumigwagwa sezvo vari kutevera mutemo uye kutambira nzvimbo dzavari kunzi vaende kunoshandira.
Takamirira Vendors for Economic Development vanhu vari kufanira kuti vaende kunzvimbo dzakaitwa necouncil. Ndochinhu chakati koshaikoti ngozi kanzuru vanovhura land then moaplya mobva mawana pokushandira.
Asi vavadzai vanoti kunyange hazvo makanzuru ari kuwanisa vanhu dzimwe nzvimbo dzekunoshandira, nzvimbo idzi hadzina mvura pamwe nezvimbuzi izvo zvinozongopedzisira zvaita kuti vadzokere mumigwagwa. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kukanzuro yeguta reHarare sezvo meya Jacob Mafume vanga vasati vapindura mubvunzo wedu watavatumira tisati taenda pamhepo. Asi vanoongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti zviri kuitwa nemakanzuro pamwe nehurumende zvinopa chimiro chenyika chakaipa.
Chechipiri, zvinokanganisa vanhu vanozviraramirawo nekutengesa muno muZimbabwe hamuna mabasa. Kana iwewo kanzi fara chitoro chako kana kuti paunotengesera kana kutsvaka kumwe kwekunotengesera uri kurambidzwa kuti uwane cheuviri. Saka Zimbabwe yatiri kuratidza vanhu haisiyo Zimbabwe inoraramiwa nevanhu 13 miliyoni vari munyika pari zvino.
Gwaro rakaburitswa neILO pamwe neUNESCO rinoratidza kuti zvikamu makumi masere kubva muzana zvevanhu muZimbabwe zvinorarama nekuzviitira mabasa emaoko.